A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 18th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Kande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about preparations by members of the diaspora community of going back home for the festive season.
Dozens of Zimbabweans are trooping back home from various countries throughout the world, but the busiest port of entry is the Beitbridge border post, where long queues are forming.
Despite the harsh economic conditions in Zimbabwe, many say they will brave the intermittent power cuts and the host of problems that the country is facing just to be with family and friends in the true tradition of the Christmas spirit.
However, some in far-flung countries like the United States, Australia, the United Kingdom, and other countries would rather send money to their relatives than travel back home.
Tonight, we want to hear your thoughts on this issue.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
We are also live streaming the show right now on our Facebook pages, VOA Zimbabwe, VOA Ndebele, and VOA Shona.
Let's take a quick break. We'll be right back. Yes, thank you so much. Lamhlanje ke zulukandaba sikhuluma ngodaba lwe lwamalungiselelo abantu abahlala phandle kwelizwe okuphenduka elizweni besiyahlangana lezihlobo labangane ngesikhathi sekhefu leli elekhisimusi. Ye, siyazi ukubana hayi umumo wezomnotho awumanga kahle okubangela ukuthi abanye bethi hayi ukuthi ngiye khona ekhaya lapho kungela magetsi, okungela manzi lokunye okunjalo. Abanye bathi hayi kungaze kube njalo ekhaya kusekhaya, sibabonile. Baningi bayahamba ekhaya, sikhuluma nje emngceleni weBeitbridge eSouth Africa, kugcwele indwendwe zichaya khonale abantu besiya ekhaya. Njalo siyazi ukubana kwamanye amazwe lakho okufana langapha kwele Melika, kwele Britane, Australia, lamanye amazwe akhatshana khonale, abantu bathi hayi ngcono sithumeze imali kulokuthi thina siyefika, ngoba hayi siyazi ukuthi kulobunzima imali leyana kathi zaphathisa kulokuthi iphelele yonke kundizamtshina. Njalo ke abanye bathi bona hayi lanxa sihlala khatshana khona ngale siyahamba, kungangcono ufike ungela yona indibilichi yokuthenga kona isinkwa kumbe kuyini, ube usu kodwa uyabe ubone abanye. Njalo lesikhathi lesesekhefu lekhisimusi abantu bajanile ukuthi bayahlangana izihlobo labangane bexoxisana bejabula kunjalo. Yiko ke lamhlanje sifuna ukuthi sixoxe lani ke lisiphe imbono yenu, lisitshele okwenzakalayo. Jonga
hongu vadio watereri nevatariri, nasi muchirongwa chedu chediaspora tiri kukurukura nezviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, mungava muri muSouth Africa, muno muAmerica, kuBritain, kuAustralia, kuBotswana, Mozambique, kana imi muri muZimbabwe, pindai mchirongwa ndechenyu. Na siri kutarisa neje kudzoka kurikuita vakawanda varikuenda kumusha. Kutivange vari pa mwechete ne amanesha mari pazororo rino re Kisimusi. Rinobva rangobatanidza negoreja. Vamwe vari kutaiwa matambudziko ari kumusha ekushayikwa kwemafuta edzimotokari, kushayikwa kwemagetsi nezvimwe zvakadaro. Tinonaona pamwechete ne hama dzedu neshamwari variko. Kana variko ikoko vari kukwanisa kurarama, chichotasewa kurarama. Vamwe avo asi vari kune dzimwe nzvimbo vari kure sezvataurwa nehama yangu Chris Gande. Hanza vari kuti tichangokwanisa kutumira dzemari. Kune vamwe vari kukwanisa kuenda nekuti vanga vakakwanisa kuchengetedza mari dzekufamba. Kuti vanga vachienda iko nekuti hazvizoita kuti vasvika kumusha ungosvika ari maoko chete. Aiwa, unofanira kuti vasvika ikoko isito vatangodaidzirwa kuti vambozha vauya tombomisa zvatachiita zvimwe zvitombo kutandadzai. Saka kuti munge muchitandadzika munofanira kunge muine dzimari muhomwe. Tanzwa kuti pa border post ye Bait Bridge ndo pane pari kuti remerwei nekuwanda kwevanhu. Asi Zimura inonzi yagadzirisa dambudziko iroro kuburikidza nekuisa vamwe vashandi vanokwana kuita 80. Tanzwa bepanhaure Chronicle vachitaura kuti Zimura yaisa vashandi vanokwana kuita 80 pa Bait Bridge kuwedzera pane vanga varipo kuti izvinhu zvinge zvichireruka mafambire evanhu nekuti mitsetse iri kunzi yatirebei ipapo. Tinotarisa kuti zvicharerutsa ndima izvozvo. Chris.
Yes, Jonga. Do we have a...
Yes, hanzi tinava Dennis Juru pari zvino.
Oh, okay. Mr. Juru, sakwamwela uhlelo.
Mukoma Chris kunjani?
Hai,
Jonga makadi.
Aiwa, tiri vapenyu isu regai tiziviso vateereri kuti vaJuru ndiani. VaJuru ndo mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association. Vari based in South Africa. Ndo mavari. Taura yenyu namukoma Gande.
Yebo Mr. Juru. Yeah. Ya, ungasitela ngamafitshane kuti umumo unjani khona ngapho eSouth Africa. Besisi zwabanye besithi hayi eZimbabwe kunzima. Asizozosibuyele ngalesi sikhathi ngoba asenelisi imali uyathi ufike ekhaya into ziyadula lokunye kunjalo. Kuhamba njani? Bayahamba yini abantu ngobunene?
Ye, abantu bayahamba kodwa akufanele ninyaka. Abakho baningi njengeminye iminyaka ngoba basikhangele i-date namhlanje ithi 19. Kodwa abantu awakabe khona kakhulu but impahla iningi ukudlula abantu. So masilinganise lenye iminyaka uyabona ukuthi abantu abakho baningi kakhulu.
Hayi, kwezwakala Jonga.
VaJuru ndofunga mukarova semarovera amaita paisindebela apa. Nerurimi rwaamai rwechiZezuru, rweShona, rweChikaranga, mubva maita futi nerwechirungu rwamakadzidziswa kubvira muri grade 1. Tichitaura kuti zvinhu zvakamira sei, vanhu vangonzwa vari kunzwa kuti zvinhu zvakamira sei tichitarisa nyaya yekudzokera kuzororo first season tozva kuti zvinhu zvinoti apo nepapo. Tatoona vamwe vangu vachitumira mamessage kuStudio 7 vachitaura kuti ane mazuva anokwana kuita mana, hanzi takakwira bhazi rimwe ratisingataure hedu nezita nokuti hatina kukwanisa kubata vebhazi iroro kubva kuPort Elizabeth nemusi wemugovera. Kusvika iye nhasi vanga vasati vasvika muHarare. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya dziri kungoitika negadziriro idzi?
Hongu mukoma Jonga, ndichitanga zvangu nenyaya yevanhu vakabva musi weSunday kuPort Elizabeth. Hongu pane bhazi ratisingakwanisa kutaura nezita zvedu asi vanhu vanoaziya mabhazi anobva kuPort Elizabeth. Pane bhazi rakabva musi weSvondo Port Elizabeth, bhazi iri rakawanikwa richioverita richipisa zvakanyanyisisa zvekuti rarisakwanisa kuti ringe richifamba. Saka bhazi iri harina kuzokwanisa kusvika kuHarare nenguva yaifanira kunge richisvika. Asi zvisinei hazvo, muzuva ranhasi pandapedzisa kutaura nayo vebhazi iroro vanga vave mumasvingo. Saka tinofara kuti bhazi iri razokwanisa kusimuka nhasi kuti ringe richienderera mberi nerwendo rwavo. Saka tarisa vanhu vaveko asi havana kuwanda sekuwanda kwavanosita kunyanya takatarisa munyika yeSouth Africa inove ine vanhu vakawandisa vanobva kuZimbabwe. Tinoona kuti izvoni zvinhu zvinonyanya kutumirwa kudarika vanhu. Takatarisa paSouth African side tiri paBait Bridge tinoona kuti veimmigration neve SARS vakushandira vari kunonzi kukomeshwa kuzasi uko havachisiri kushandira vari kumusoro kwatinoziya vari kana isiri nguva yezororo. Asi hazvo misara iriko zvayo asi iri kufamba nechimbi chimbi. Tinoona kuti misara iri kufamba zvikurusa zvekuti hakusi kunyanya kunonoka zvekuti ungati wanonotswa. Zviri ngopota zvada kuinzana nemafambiro anosungoita vanhu kana isiri nguva yezororo. Tichitadza kuti iri kufamba chaizvo zvekuti mabhazi aye anosumuka kana muri muJohannesburg anosumuka nenguva dzekuma 5-6 tinoziva kuti mabhazi iwayo anosvika kumaborder kuma1 asi tinoona kuti kuma4 makuseni anenge atodarika. Saka zviri kufamba zvikurusa misara iri kuita ichiwanika asi ichifamba zvakanyanyisa. Kwoita nyaya yemitengo yemabhazi, vanhu ngavasafamba nemari inoshota. Tiri kuona kuti pane vanhu vazhinji vakabatsira musondero rinoiri vauya nemari yanga ichizoshota kumabhazi. Ndinokurudzira zvikurusa kuti vanhu vazive kuti bhazi riri kubva kuPE richienda kuHarare riri kuchaja rari chichaja nhasi 1500, riri kubva Joburg richienda kuHarare nhasi ranga richaja 900 rand, riri kubva kuJoburg richienda kuBulawayo ranga richaja 800 rand, rinobva kuJoburg richienda kwaMutare nhasi ranga anga richaja 1000 rand. Saka ndomamirira zvakaita. Mitengo yekubva kuZimbabwe haisi dambudziko zvikurusa because mari ikashota
unodzokera kumba. Maita basa vajuru, rambai muri parunhare. Taita muteereri wedu wekutanga ari parunhare. Alo, alo, alo. Ndofunga nhare yadona. Vajuru, tsanangurai zvenyu, maybe makangoita futi zvimwe chete nechirungu.
Okay, thank you listeners. For those travelers who are going to Zimbabwe, it might be from South Africa or any other country, third countries, please note that there will be some delays due to congestion, as we all know that this is festive season and we always experience this congestion. But what I can advise people who are coming from South Africa to Zimbabwe is that the transport prices, buses are charging as follows. If you are coming from Port Elizabeth going to Harare, buses today were charging 1,500 rand. If you are traveling from Johannesburg to Harare, buses were charging 900 rand. If you are traveling from Johannesburg to Bulawayo, buses were charging 800. If you are traveling from Johannesburg to Mutare, buses were charging 1,000 rand. Those are the charges which buses were charging, travelers.
Oh, thank you so much, Vajuru. Chris, regai tumboona kuti Vajuru achitora mafemo. Tinonzwa kuti vateereri vari kuti chii. Tina mukoma disciple Gilson Madanire vanyora pashwa na Facebook page yedu. Hanzi pano tiripo, aiwa tinogamuchirai. Then wegona Chitova, hanzi hello, aiwa tinofara zvikuru. Tadzoka zvakare na mukoma Gilson, hanzi tapinda pano. Kuita love more Chingoma Igwenzi, tapinda muchirongwa muri semese, vamushamarari mese, aiwa takasimba. Hanzi na Moses Kasingizi. Tirimo mukiyu yekuchirundu kuZambia marwadzo vari kuenda kuZambia. Hanzi pane kiyu kuenda kuZambia. Ndimkoma Moses Kazingizi. Messi Chamisa hanzi eite mowe kazi yo ndo vangu weku kurosa haoje vasazo secha omwe zedu zvavaita dufandu kudai kuwanda. Ndi Messi Chamisa mozare kana ndimai wari kutara pamusoro pevashandi vanonzi vaiswa pa Beitbridge Border Post nezinara kuti vanga vachibatsira kupinda nekubuda vanoita 8 kana makumi masere wawedzera kuti vanga vachikurerutsira indima pakupinda nekubuda. Kwoita Boas Jayagura hanzi zvakaoma kubhadhara 500 plus 300 pula yefind pakaoma. Ndofunga vari kuboswa naurotaura nezvemapula. Tendai Musvibe hanzi mahwani 8 workers vanenge vasina kuwandisa here pa one border. Ndo mamwe mashoko atinawo pano Chris.
Yebo Jonga, si yaziseke abalaleli ukuthi lingasithumela ke inombolo zenu sixoxe lapha kuhlelo lwethu olwe live talk. Inombolo ze WhatsApp +1 202 465 0318. Yes, sixoxa ke nge ngamalungiselelo awe kefu ele Christmas.
Azikunemtereri parunare. Hello. Hello.
Maskera sei.
Taskera maskera ndiye navo.
DJ Musungo.
Mukoma David Musungo. Muri kufona muri kupi mukoma David? Botswana, hai wandi maeta mtereri wedu wekutanga kupinda muchirongo achibva emangoita zvinoitwa nedangwe.
Ya, wachirino iyi mufara chaizvo kuti tasvika munguva yemuna
DJ. Asi muri kutaurira pasi zvakanyanya mukoma David, muri kutaurira pasi zvekuti vatereri vamwe havazokunzwai.
Alright, tinofara chaizvo kuti tasvika muna DJ batirira penyu kunyangwe zvazvo zvinhu zvakaoma kumusha. Kuno kwa tiri kuno kutukuza makusaka kuti tibatanidze muri zvirarave. Saka taramba zvakadaro hamene kuti tinosvika kuti dai nyika yedu yakanakawo tiri kudzokerawo tinofara tiri kumusha. Iko zvezvo hatisi kutomboenda, tiri kungotumirawo kuti vanhu vakwanise kurarama.
Ima hamusi kuenda kumusha?
Tiri kutomboenda bhozi nemabhazi acho madhurire anenge achiita. Notongoona kuti mari yacho zviri nani kuti itongoita ibatane neinoenda kumusha kunodyiwa nevari kumusha.
Kubva kuCameroon kuenda kuZimbabwe kana toti mukuenda kuHarare, imwe muri kubhadhara mari?
Ya, nguva inoyi yeChristmas inei vanoti kidzei, saka inenge yavuita iyo 700 pula.
700 pula from Cameroon kuenda kuHarare? Pakaoma. Ende hauzongoenda uri maoko chete, unofanira kuzosvika uchitambirwa, uzotandadza futi variko.
Ya, ende uchazoda kudzoka futi, saka unofanirawo kutenga wakabata mari yakati
Ya, pakaipa, nokuti isisu tee tichinzi tisu maguide kana makamauya kumusha, isisu vanenge vachitenderera tichikuratidzai kuti apa akugara ninge apa, ninge akatama, ninge akadaiso, maguide iye anoda kubhadharwa futi nekunwiswa.
Ichova. Mazuva anenge awanda kuti nawaona vanhuiva.
I know. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma David. Mune vamuriuda kukwazisa here kana kusiyiwa mashoko pazoro rekrisimusi?
Ya, ndinoda kukurudzira vari kufamba kuenda kumisha kuti vafambe zvakanaka migwagwa yedu. Speciali taakudii rekuZimbabwe haina kumira zvakanaka. Ndinokuruda kuvakurudzira kuti vasamhanye, vafambe zvakanaka uye vafambe kwakachena. Ndoda kukwazisa mhuri yangu iri kuZimbabwe yose, kwamusungo wose, nemudzimai wangu nevese vanondiziva.
Thank you so much mukoma David, muwane zoro rakanaka. Welcome. That's Mukoma David Musungo is calling from Cameroon, Botswana. He says he's happy to be alive in December and he's looking forward to enjoying the Christmas holidays, though he's not going to Zimbabwe because of the cost involved. He says from Cameroon to Harare, he needs 700 pula one way, which is about 1.4 pula to and from, and you also need money for groceries and presents. And he's urging motorists to be cautious on the roads, especially those in Harare, I mean in Zimbabwe, where he says the roads are not in good condition. Chris.
Yes, Jonga. Let's go back to our guest, Numzana Juru. Ukon.
Nisakon.
Ye, mnumzana churu, siyabona ubana inengi elinye abanye kati bekhala ngendaba yama permits lapho ukuthi bebengakalungisi kuhle. Ungathini kubo, ungakuyini, ungabacebisani labo abangani amaphepha abo amanga kahle?
Ye, ma i-permit yakho ingakhabe right. Kuyingozi ukuthi uye Zimbabwe ngoba bazobe sithi ule overstay ma usufuna ukubuya. So kungcono ungahambi or ma uhamba angazi kuzani iplan iphi, kodwa ukusebenzisa i-passport kuyingozi because bazothi overstay. And then abangela wama-passport siyakwazi ukuthi iningi labantu especially la eSouth Africa abalawo ama-permits. Ma uhamba kufanele ube le 400 rand yenzayo ukuthi ufike eZimbabwe masibhekane le namaphepha ma that is my residency pass but ma uzihambela eZimbabwe eziside amapolisa ayabe efuna 325 rand or 20 US dollars ye mali oyibhadalayo emapoliseni bakuthi bese yi receipt but ma usebenzisa ibus yi 400 rand.
Okay, hayi kuyizwakala jonga.
Va Juru Tambo rambai makabata wa Juru paita mutereri nhasi nhare dzinenge dziri kunakidza idzi regai tinzwekuti panani. Hello. Hello, makadi.
Makasimba here.
Takasimba ndiani avo?
Mutorana mukoma tinotenda.
Mukoma tinotenda, muri kupi?
Pretoria pakosha nguva apa.
Mukoma vari pa Pretoria South Africa. Kumusha muchibva kupi?
Kumusha ndobva zvakarinopisa.
Zvakarinopisa. Tinotenda vekuzaka kujerera uko. Aiwa tinotenda zvikuru.
Bazi radhura kana ndachida kumbonoona vadhara kumusha kumaishe. Kugere mbere kwamutare, bazi rekutokera bazi rekwamutare rinopfuura neparoyo apa saka rinzi 1000 rand yei tiri kutema mani mabhazi tako zvakumbonoona vadhara apa holiday apa.
Ndakazwa vakawanda vachiti aiwa isusu because kuti tiende kumusha tine tichizoda gurosari nechi vazhinji vaingozodaidza hama dzacho dzichiuya kuZimbabwe dzichiuya kuSouth Africa hamuna kuda kuitawo izvozvo.
Pakaoma mugara wangu nekuti aiwa ndingavadaidza zvedu hama dzikauya kaasi tekuti apaka umbonotikawo zvevhure kwedu.
I know. Saka
panenge pakaipa takuva manga asangovatumirawo zvidokoboketanganibeg angadiki kaaa ari kunzi 800 kutumira chete saka ai havanga kutambi vasina vane nzara mani.
Saka mune mhuri here mukoma tinotenda?
Mhuri ndinayo zvangu kunoko.
Iri ikoko. Aiwa ndandabvunza reko ndandanzwa muchingotaura zvevadhara ndikati ko mhuri mungangoikanganwa kamukazoyakazidza zvekunzwa paredhiyo kuti hamuna kumbotaurwa.
Aiwa mhuri tinenge tinadzo.
Ndizvozvo. Aiwa tinotenda. Mune vamurida kukwazisa here? Mungotidimu tobva taonekana.
Ndangokwazisa hangu mudhara wangu ari kushanda pachitumbiza apa pakanzuru apa.
Vanozivikanwa nekuti ani nekuti imangoti tinotenda sezita renyu but hamuna kutaura last name.
Vanonzi vampostori.
Vampostori. No problem. Wakwazisei zvenyu?
Ndinoda kukwazisa vampostori ndongoti mudhara tinozosangana after 25 apapa pamwe mabhazi anenge adhisikatwa kuya kuzokuonai. Maita zvikuru maita basa.
Thank you so much mukoma tinotenda.
Zvakanaka.
Thank you Chris. That's mukoma tinotenda. He comes from Zaka. He says Zaka yes. Masvingo. Zaka is in Masvingo.
Zaka rinopisa.
Yes. Jerera area. And he says that he could not go back home because of the high cost of transport.
Yes. Okay. That's something. You were about to ask Mr. Juru a question. Right?
Yes, Mr. Juru. Hello. Juru. I wanted to ask you about the pressure that the border posts, the border employees meet during these festive seasons. Mostly the pressure there, people end up being at the border for over 4-3 days, 5 days or so, and we have seen Bedbridge Border Post beefing up its staff at the Bedbridge Border Post. That's Dinara Zimra with about 80 staff members. What do you say about this?
I think it helps, but mostly what is needed is equipment. Because if Zimra has 3 computers and hire 1,000 more employees, it doesn't help because Each computer cannot be used by more than 5 people. A computer is designed to be used by a single person. So what is needed is the capacity of the border, not only the increment of manpower. So I think what they need to do is to put more equipment at the border than to only increase the manpower. That's what I think. And at the same time, travelers need to be organized, because sometimes you realize that an official can assist someone for about 20 minutes, and at the last minute they realize that that person doesn't have enough documentation. So that's a waste of time. So people need to be organized. That's why I said earlier on, people should know documents which are required for someone to cross the border, especially when you are crossing with a vehicle. People should know all those requirements. So I would like to advise all travelers to have proper documents. If you are traveling with a car, you should know that you need to have a passport. There's no way you can cross without a passport. If you are traveling with a foreign registered vehicle, you should have a work or residence permit, because a foreign vehicle needs to be driven by a visitor. And if you don't have a work or a residence permit from a country outside Zimbabwe, then you don't qualify to drive a foreign registered vehicle in Zimbabwe. You should also have 750 rand for small vehicles. That's the total amount needed by Zimra, Zinara, insurance. The total amount needed is 750 rand, which is equivalent to $50. You can also pay $50. Zimra doesn't take bond notes from visitors. They want foreign currency. Travelers should also know that they should have a car registration certificate, what we normally call a vehicle book, or I don't know, we call it that way, but it's a car registration certificate. If the car is not yours, you should have a letter from the owner of the car, registered owner of the car, stating that he or she has authorized you to drive the car out of South Africa or any other foreign country. It can be in the form of an affidavit. If the car is still under bank, you need to have a letter from the bank indicating that the bank has authorized you to drive the car out of foreign country.
Okay, thank you so much, Mr. Juru. Rambanyi muri parunhare chimbotora muteereri. Hello?
Hello, Magadi.
Takasimba ndiani vari parunhare?
Ndi Simbarashe kuJoburg.
Simbarashe muri ku
Joburg.
Joburg. Simbarashe in South Africa. Thank you so much. Chirongwa ndechenyu, tipei zvamunazvo mukoma. Nhasi zvedu tarichitarisa nyaya yekufamba kuri kuita vanhu kuenda kumusha, asi tinogona ngokupai mukana, hatisi kuzotarisira kuti panowana munowana mhinduro ayo, bhati nyaya yatiri kukurukura ndezoro rekisimusi rakatarisa ana vana vezimbabwe vari kunze kwenyika. Ngotipai hanyu pfungwa dzenyu dzamaa muchida kutaura.
Nyaya yemachivengo ayo zvinoitika mukadzi kana unayo mumba akaona kuti uri kutora mari yekuba, iye anotorawo achiisa pasaidi.
Ipapo manje hatigone kupatsinhira mukomana, kuti hatizive kuti pane umbo hwekuti vakaba mari kana vamuri kuti vaitorerwa mari vakaba. Tine urombo hedu, kana musina zvinhu zvekutinge tichikurukura toonekana hedu, kana musina zvekutaura panyaya yezororo izvi. Nekuti nyaya yamaichwenga nyaya yekumatare, hatigone kuti kurukure muchinongedza vanhu kuti vazoba vadi.
Zvakanaka.
Tinotenda mukoma, thank you so much. Okay, Chris.
Yes, Jonga. So we are joined by one of our other guests, Victress Matutu. Siyakwamukela kuhle. Yes, siyaphila. Singaxoxa ngesilungu kancane. Tell us what the situation is like ahead of the festive season.
Okay, like following. During this time, especially in Zimbabwe, they are like up and down. There is Zimbabwe.
Your line is not clear. Maybe we'll have to call you again. Ungafaka phansi zakufonela futhi ingane izwakali kahle.
Okay.
We'll try to call back Ms. Victress Matutu, one of our guests. She's with Zim Imbokodo. Did I pronounce it?
Yeah, you got it.
Yes, Tinamkoma Donald Mamboma. And can you please call me? Why is the number? Yao, when you're a passion on Facebook page. Kweta mkoma Simba Matare. And mkoma Jonga. Na mkoma Mtungamiri Makadini. Tapinda wa Mchurongwa. Tiri Warden Free State. Ewa mkoma Simba Matare na sipachirongwa pana Jonga Kandemiri na Chris Gande. Mtungamili mkomo akupai na Odzesi Ndebele. Kweta mkoma Mamboma wa Dzoka Zakara Anzi. Mkoma Jonga juzi renyo la kasho na kachoso uyai naro kumusha. Aish, vauda oto goa na kaya ngundru mpenya. Tina mkoma Joro Mungani, anzi mkoma Chris Kunjani. Mkoma Jonga muriseiko iko call me saka... Tichaiza kundatishuwa fuwene ravesi wa tirukuta urawa. Rigaiti nzwe mai matutu wa nengu wadzuka pa runari.
Yebo ma'am.
Mo?
Yeah, so you were telling us how the situation is like in South Africa ahead of the festive season. Especially as far as Zimbabweans traveling to Zimbabwe are concerned.
Okay, yeah. Like always, you know, during this festive season, the Zimbabweans who are living in South Africa, they get time to go home and be with their families. So it's like almost maybe 75%, more than 50% of Zimbabweans who are living in South Africa are busy preparing and going to Zimbabwe. So that festive mood for the Zimbabweans who work in South Africa is just, you know, is at a higher point. Mm. They are just... busy. We like every weekend from the beginning of December up to now, the weekends are very busy. The Zimbabweans are just busy. Some have been traveling just from the first weekend of December until now. And I think these days it's worse because everyone is like on holiday, everyone stopped working on Friday the 13th. So everyone is just looking forward to having their Christmas, to having the festive season with their relatives in Zimbabwe. So the mood is just like that. It's a festive mood, a traveling mood.
Yes, you know, we have been seeing on social media some Zimbabweans who are in Zimbabwe saying, you know, like they're throwing their hands up in the air and saying, oh my God, they are coming again, those people from the diaspora, and they will be telling us, why didn't you say this is not here? I was going to bring... I mean, in short, what do you make of the relationship between the people outside the country and those in the country when they go back?
I think people in who live in Zimbabwe, they must understand that the excitement by those who live in South Africa, it's just going home. They are not like used to be home the whole year. We are in South Africa. And when you go home, we just expect people living there to accept you. Like, you are a family or your friends. You just went for a year to South Africa. And when you go there, the people in Zimbabwe, they feel like people coming from South Africa, they've got this tendency that they don't like. People living in Zimbabwe, they don't like that. I think people call them Indiva. They are here. They just start telling us stories and they just start lying to us. Like you are saying, they just say, oh, why didn't you tell me that you wanted this? I should have bought it there. So I think the relationship between people living in Zimbabwe and those working in South Africa is like people from different worlds. in which it slips across people like that.
Yeah,
those who are working in South Africa are still Zimbabweans.
Sister Matutu, let me just bring in what our listener said about that. Our listener wrote on our show on Facebook. He says, that's Mkoma Tendai Mushibe. He says, Vano nongeza mengo ne kids, emota, you know. They pointed mengo using car keys.
Is that true? Is that even true? I don't know. I don't think that's true. I just go there with my car, I put my car keys. You are just going on that mango to your apple. Why would I use to point the mango? Because I've got the key on my hand. I'll use the key. It's not that I'll be using the key like in case that. No, it's just because I've got my car key on my hand. You're up there on a mango tree. So obviously I'll use that hand with the key to show you which mango to drop for me. I don't think that's true. It's just those kind of stuff that people say. You know, there are a lot of names that are given to Indiva because they come to Zimbabwe and do this and that. But I don't think that's true.
Mm-hmm. Oh, thank you.
Thank you so
much.
Yeah. Please remain on the line. Can we take? We'll take a quick break and we'll come back.
Okay.
Tinawe Studio 7, number 2 Facilities, Jeremiah.
Hello, Chris Gandhi.
Nami Uchange Hilemsa.
Silisela, Ikibimusi Else. Nomia Umusa, Olenjabulo.
Ikisimu isifikile.
Isifikile.
Yato shika. Wajuru pane nyaya mbuta urwa na Chris Gandhi. Hanzi, wanenge wabwa kunze. Wanenge wakuta daima kanduza. Ndaka wayani magezi, ndaka wayani mvura. Ndrubuda watu mgajire minduro. Rambaye muri paru nare timu. Kwa mterele ariparu nare. Hello?
Hello?
Ndiya nabu?
Ingrid kwa Solomon Berevende.
Mkoma Solomon. Where are you calling from?
I'm calling from Clermont-Ferrand in France.
In France, oh, it's ça va?
Ndigiri mnyowa ni kwa nisanganya tozi, wakitu rofa mbasi.
Ah, yuwa, zinona kiza, tishi kwa nisanga tishibatko, nevano harukure iko kumishitibatko wapa masaisai, tinotenda shukuru na kupinda kwa maeta mchurongwa. Kumusha ndegupi Mkoma Solomon?
Kumusha kwa ntunubacha iko kumanika lindu kubohera, kumuzikwa mzokomba, ndo kwa ntunubwa.
Mzokomba muvazi, uko.
Yes, iko.
Ayu, wadofunga waru kukunzikwa, hiku tamu, kuma na haru kufrance, tamu zikwa pa Studio 7, taura iti nzikwa, shamunga taura.
Ya, msema one randu kuita, because, yes, no kumungetiri kuno, tichita zatunoita, asi moyo nefungwa nenyama zvose zvinenge zviri kumusha tichishungurudzika nekunetsekana kuti dai zvatinoonawo kune dzimwe nyika zvakanaka zvinoyemurika dai tagonawo kundozviita kumusha kwedu tabatsirika uye tasumudzirawo nyika yedu yabva mumatambudziko airi pazuva ranhasi. Zvinotibata uye zvinotirwadza zvikuru kwazvo nekuti kana tichiona zvatinowana kune dzimwe nyika dzatiri because ini ndakawana mukana wekuenda kunyika dzakawana because I'm studying. I've been in Norway, I've been in Hungary, right now I'm in France, next year I'll be in London. Ndaona zvakawanda. Saka tinorwadziwa zvikuru kwazvo nekutambudzika kune kuchiita vanhu kumusha tichitambudzika nezvimwe zvinhu zviri very simple, maminor problems ekuti anogona kungogadzirisika nenzira dzimwe dziri nyore nyore chaiko asi tinoshayiwa kuti zvofamba sei ndodambudziko ndozvinotibata uye ndozvinotishungurudza kana tiri kuno kunze kudai.
Ndofunga kuti zvingoita nyore, you can do the same in English, just explain.
Okay, so it's like yes, we are here doing what we are doing, but we are being really affected by the challenges that are being faced in Zimbabwe, that are being faced with our families, that are being faced by our parents, our relatives. We wish if the current government is free to accommodate ideas from different people, especially those who are in the diaspora, so that maybe they can find ways to chip in and try to solve some of the problems which are currently being faced by Zimbabweans, and some of the problems, I think they need just little energy, just little effort. So I think it is very important that the Zimbabwean government and Zimbabweans in general, that they should try to maybe find some way to address some of the challenges we are facing in Zimbabwe.
Mm. Thank you so much. Mune vaviri here vamunogona kungoti kwazisei panguva ino.
Yeah, ndinavo vaviri vanogona kuda kukwazisa zvikuru vabereki vangu, baba vangu vanonzi Chengeta Igwerevende namai vangu vanonzi Angela Marwisa, uyeze ndisingakanganwe mukadzi wangu naume mudzingwa nemwana wangu Tadiwa naShe vari kumasvingo.
Ndodaira kuti vazvinzwa. Kana vasina kuzvinzwa, ndo meseji yavachatanga kuwana mangwana kuseni kana vari kumaruwa, pavanoenda kunochera mvura vachanzi kuma kanzwa here baba vacho kwaisai, kana vari mudhorobha pavanoenda kunotenga chingwa, ndo meseji yavanowana. Tinotenda zvikuru mukoma, maramba muchitsigira chirongwa cheStudio 7.
Tatenda.
Thank you so much, Chris. That's our listener from France, Nkoma Solomon. He hails from Buera, Muzokomba area. Mm-hmm. And he was calling us from France. Nanda vunza kuna Nkoma Dennis Juru. Mbunzo wa wambo, mbunzo wa yu kuti wa mkana waenda kumusha. Wanengo wa kuti hako, tulukunu wati sina mkaka, daima kanduza, ndaka wane mkaka. Wangu wachiti kuna wakuna magesi daima kanduza, ndaka wane masola panel wangu wachiti daro. Andi ndo jukitu kanewe kudiaspora yezu wa Juru.
I think it's so as nature shaka tifuri wanga waki reva nema shao because awa ze kuenda kumusha usinga tawari na wanga kumusha ekoko mabwano kune ma WhatsApp kune ndo wanga wamoche te wanga nge drama ngo ne ki yao wanezi nge wono nyepa kana uwasina mari kutienga nga wanga kutawarisho shaka oma life yaka omo South Africa kwa che ikoko wa hazure nekuti kena wanyangori kunze kwenyika kukawe kupi kunoda kurala magafuti asante kuti kutumira bezi ndo kunenge kuripo wajine uwewo kurala makuno dikanwa mkandisa mkana nda makanditendera kuti ndi pinze kanya yake kutoswa kuneti kwa vanyo muma boda shino basira waka wanda shukurusa mkoma junga na mkoma
ngoti imu
rekani kuti gaga ndo kuti makandipa 90 seconds zvinopedza ndinokurudzira vanhu vese vanenge vachi travel to Zimbabwe kuti vasa taure nevanhu vanosangana navo mumaboda vavasingazive zvekuti vachiburuka mumabhazi vanoona vanhu vanovati tipeti kubatsirei tipeti kubatsirei vopedzisira mapassports avo adhindwa zvidhindo zvefake vopedzisira vashaya mapassports avo asi vamboyambirwa mumabhazi bhazi richifamba vachiudzwa kunzi driver wenyu ndeuyu anonzi Nhingi, conductor wenyu ndi Nhingi, asi vanoona vanhu vachinyarara kuti ziva ine dambudziko mozoti vasvika paboda vaakutorwa nevanhu nemakoronyera uye kana vanhu vachichinja mari ngavasangomhanya vachinja mari zvisina order yese ibva waziva kuti mari nhasi rate iri pamari iyi kwete kutozvinotsotswa uchisvika mari yawakaseenzera yese yosheya zvayakaita ndikabvumirwa muchidimbu ndichati gagagaga nhasi mamiriro anga akatoita rate ndeyekuti rand to US dollars wanguva uchiti 1 US dollar wanguva chipuwa 15 rand 50, rand to bond wanguva chipuwa 103 bond kana uine 100 rand, rand to eco cash wanguva chipuwa 130 eco cash kana uine 100 rand, eco cash to rand yanga iri 155 eco cash uchipuwa 100 rand, US dollar to eco cash yanga iri 100 US dollar uchipuwa 2100. Saka ukanga uine ka idea bichana kubirirwa kwako kunozoti iteiwo nani haubva wazobirirwa zvakanyanyisisa. Ndinotenda mukoma Jonga naye mukoma Chris.
Thank you. Rambai muri parunare Chris. Tumbonzwa namai Matutu.
Yevo Jonga. Ndingasela mama Matutu kuti sizwa vanenge kati vekala ngokuti imbadalo yokuya ekhaya isikweziwe kakhulu. Ungasitela wena odibane lakho. Hello?
Uya ekhaya kugcina kufika iW price from le phakathi yonyaka.
Mhm.
Ibuhlungu kakhulu. ngoba manje amabhasi ayi 800 rand emuntwini ele passport e-straight like le passport ene permit 800 rand ibhasi. Okuyukuthi ngoba September ibhasi was like 350 rand. So ikhuphuka nge more than 100%. Ibhasi from September makufika manje ngo December isikhuphuke nge more than 100%. So angazi ukuthi ngubani obhekele indaba zokukhuphuka lokwehla kwentengo ye-transport yesuka eZimbabwe, e-South Africa isiya eZimbabwe or vice versa. Ukuthi abantu bengasizakala kanjani. Angeke sibe labantu abaku-transport business e-transport bekhuphula intengo yamabhasi ngaleyo ndlela. Ngoba yi-day like robbery le. Ma ungena passport bathi 1200 it's 800 rand ibhasi le 400 le yaseport. So abantwini kunzima kakhulu yazi ma ulungiselela ukuya ekhaya ucabanga ukuthi une-passport engena permit kuzamele ibhadale 1200 just i-single trip. Siyadinga mpela isizwe njengabantu ukuthi lingayiwa kubani likhulumele bani ngendlela le yokukhuphuka lokwehla kwentengo yamabhasi ngoba iyahlukumeza abantu kakhulu.
Hayi kwezwakala ungabamba khona phecingweni. Silo mlaleli siyakwamukela uhlelo.
Hello.
Yebo.
Ukhuluma lo Sizani Ndlovu ePalace eBotswana.
Oh eBotswana.
Yeah.
Yes, ungasitshela ukuthi lihambisa njani malungiselelo. Banengi yini abantu abahamba bevele eBotswana besiye eZimbabwe.
Baningi kodwa mina bengicela limbuzele lo okhangelane la ma-cross border association nelo okhuluma ngama-price amabhasi ukuthi why kanti ngalesi sikhathi bekhweza intengo yokugada amabhasi bona bekwazi ukuthi ekhaya kunzima kangaka.
Mr. Juru, nangumbuzo. Mr. Juru?
Yes, ngiyezwa. Iproblem ukuthi ngalesi sikhathi into yokuqala ukuthi ibhasi lithatha isikhathi ukuya eZimbabwe ngokubuyela. So bagcina sebethaje imali eningi. Into yesibili ukuthi izinto zingaba ziningi i-transport ibe lutshwana. Kusho ukuthi i-transport izobe iku-demand. Ufana le mali i-government ingaprint imali eningi. Iyaluza i-value. So ama-customers ayabasemaningi kakhulu, that's why babekweza ama-price.
Hayi, nangisho impendulo uyayizwa mnumzana.
Ngiyayizwa kodwa akuvuli kangako
bamba kancane nangisakhuluma uJuru. Bamba kancane Mr. Juru.
Bengisithi ngesikhathi sekhesi njengesikhathi lesi kuba namapolisa amaningi, kuba nezinto eziningi eziyenzayo ukuthi ama-expenses e-bus ukuya eZimbabwe abemaningi. So that's why umthengo uya phezulu nami.
Okay. Hayi, ngiyabona upendule kahle lapho mnumzana.
Hayi, kuyazwakala khona kodwa hey, sathi kunzima.
So manje wena ukusuka eBotswana usiya eZimbabwe ubhadala malini kathesi sokubhadalwa mali?
Normally bengikwazi ukuthi mina nginasuka angikho ngiphakathi la between ipha ngisephalaphi mina manje. Between Francis Town and Aboroni. Bengikwazi ukuthi from Palate to Bulawayo, ngisuke Bulawayo mina. Bengikwazi ukuthi ngibhadala 100. Ngayinde 100 kula. Ngiyakwanisa ukusuka ePalate ngiye eZimbabwe and then 100 pula ngiyakwanisa ukusuka eBulawayo ngibuya futhi lapha ePalate. Manje into enzisa ubuhlungu ngesikhathi lesi ukuthi babe bekhwezile ama-price abo. Engingayathola ukuthi engingayigade singazosuka ePalate usiye eBulawayo khona bedwe bangakuthathe ngine-200-300.
Hayi, akunzima.
But nge-normal price bayehlisa.
Okay.
Sile amapholisa elokhu ekhona ngale khaya. Kwaumenti labo basizwele.
Yeah. Hayi, sibongile kakhulu, siyathemba labo.
Yona le mali encane esiyitholayo sithola nje, masiyitholi kuchiphile.
Hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Hai, kuyabongeka baba dzi.
Ah, thank you so much. Rakatingotarisa vateereri vari paFacebook page kuti vati Mukoma Talent muchemwa Hans Bo here vana Mukoma kurisei ikoko narobasa. Muri kubata nyaya dzipiko nhasi? Ndini wenyu mufana from Zimbabwe Harare. Nhasi tiri kutarisa tirikurukura nezve gadziriro dziri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachidzoka kumusha vachigadzirira zororo rekisimusi. Koita kwavambeki kwakanaka nokuti vanhu vatambura. Vari kutaura nezverwendo rwavatambeki vanga vari munyika vachisangana nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemakereke nemamwe masangano akazvimirira. Koita Mukoma vari kuGermany vaisa nhamba dzavo dzekuGermany. Hanzi ndapota ndifonereiwo ndibateiwo Mukoma Jonga ndipewo maonero angu. Ndimukoma Tsangadzi kagurabadza totarisira kuti vakaba nhare vachakwanisa kubata Mukoma kagurabadza. Kana tisina kwanisa kubata muchipinda muchirongwa tongati muwe nezororo rekisimusi rakanaka. Vari kumusha ndodaira kuti Tsangadzi kagurabadza mupenyu mutsvene paGermany apo. Chris ndofunga une vamwe vateereri kana kutonzwa kuna amai Matutu.
Yeah, let's listen to Matutu. Likuzwe njani kuloko okwenzakala ekhaya kathesa ukuthi kona abantu bathi akula magetsi akula nto ezinjalo kodwa abantu abakhona ngapho eSouth Africa bahamba nje besithi beseyavakatsha bakhona yini abathi ngenxa yomumo kabayi. Hello Matutu. Hello.
Ndofunga nare yawe inenge yati raske.
Matutu.
Yeah, I think the phone we've lost here. Hey, maybe ndingoda kungopinza vajuru tinzwe kuti vanoti. Hey, vajuru.
Ishe.
Vajuru imwe dambudziko ratinaro ndere kuti nguva dzino dzezorore kisimusi nezvimwe zvakadaro vakawanda vanenge vachipinda munyika vanenge vachizoitawo matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sezvimwe zvekudya hanzi vamwe vanochinja mitengo yezvinhu nguva dzino dzemazororo kwoitawo matambudziko ezvemafuta ekufambisa nezvimwe zvakadaro zvii zviri kuitwawo nevari kubva kunze kugadzirirawo zvinhu zvakadaro.
Hongu, igaro ziva kuti nguva ino inguva yekuti zvinhu zvinokwira nenyaya yedimandi yatabva kutaura nezvayo. Chero tichiri kukura kumusha uku tinoziva kuti chingwa waitoita chekunyoresa ukabva kuchitenga kumusha kuya nguva yekisimusi waizwa kunzi chakanyoreswa kana paine chiripo waigona kuzochiona nemutengo wakati kwirirei. Saka igaro ziva vanhu vafanira kugara vakagadzirira asi dambudziko rinozoita vanhu nderekuti vanenge vasina mari dzachona dzekuita izvozvo panguva iyoyo mabhonasi anozouya kupera kwegore. Asi zvinokwanisa kuitika nezvekuti kana vanhu vachienda kumusha kana wafunga kuenda nemafuta ako ekufambisa make sure kuti waenda wakaisa mujerican because uchibuda semuenzanisa pabhodha rebedbridge uchingobuda kuti wapedza nevanhu vesabhodha uchingobuda pagedhe rekupedzisira unosvika paine mapurisa anoshura mari pane mapurisa anoneta kudarika bhodha wekuti unopedzisira wazosiya mari zvikapedzisira zvisina profiti zvekuti watenga iyo yanga yaita tichipei. Saka vanhu ngavaende vaine majerikeni avo siyo inobvumidzwa kuti uende nayo asenda uine jerikeni kana uine zvinhu zvinofonera vanhu vari kumusha kusati waenda zviri nani kuti uwese mari nekufona kana kuisa WhatsApp ubvunze kuti zviri kudiwa ikoko ndezvipi zvisiko wogara wataurirana nevanhu vari kumusha zvinokubatsira kuti usazosuwa uzazosuwa kukokora usazosuwa tihobvu. Saka ndozvandinokurudzira vanhu kuti vange vachiita izvozvo vasati vasimuka kuenda murwendo rwavo rwekuenda kumusha.
Thank you so much Gandhi.
Yes, Jonga silomlaleli lapha usikhumbuzo moyo oseJohannesburg siyakwamukela kuhlela.
Hayi siyabonga bhuti kunjani?
Hayi siyaphila unjani wena?
Hayi mina ngiphelile.
Ye ungasiphathisa kuhlelo lwethu?
Ya mina ngibona ke into ezenzakalayo lezi ekhaya hayi azingiphathi. So this angiboni nje okuvala ngivala late emsebenzini so angiboni ukuthi ngizokuya ekhaya njalo nezinhla esibe nazo ngokuthiwa ngabafowethu lapha imali ziyala ma. Atumu mwekaya haya usijabulisi neze.
Kodwa ke kweminye iminyaka uyakuhambe.
Halo.
Ye ngithi kweminye iminyaka uyakuhambe yini ngeChristmas?
Ya last year bengihambile into engizakalayo ukuthi yafika imali yashesha yaphela ekhaya ithe imali mase iphelile. Ngacela umhlobo wami ngapha ukuthi angithumezele imali wayithumela yafika ekhaya but kwaba inkinga ukuthi ngiyithole emabhenki kuthiwa akunamali.
Okay. Manje
yeah.
Manje so kuthi ukuthi nxa ukhangela uxoxisana labanye bayahamba yini bona abanye bakhona bezwa besithi bona hayi kungaba kulodubo ekhaya kodwa siyahamba kunjani?
Ya bakhona abafoda abahambayo abalafosa i-situation ziyabafosa ukuthi bahambe. Abanye nakade bengahambanga last year, abanye nakade behambile njalo. Angithi uyazi ukuthi into ziyashiyanashiyana, izikhwama kazifani mdakaba. Thina isikho ukuthi siyafuna ukuhamba kodwa izikhwama azikhwama zeneli. Plus le ngaku-experience-ayo ngakubonayo ngakubona ukuthi no nakulokuhlukumezeka nje ukuthi uzakufika ekhaya uhlukumezeke kakhulu. Wena sujayele impilo yokuphila kahle yokuhlonitshwa.
Hayi hayi kulungile, hayi sibongele kakhulu mnumzana. Siyakufisela ikhisimusi enhle lanxa umumo ungavumi.
Hayi siyabonga lami ngapho silifise ikhisimusi elihle.
Hayi sibongele.
Okay, thank you.
Okay, thank you.
Ndivungati nemwe muteereri parunare. Hello?
Hello?
Ndiani vari parunare?
Vamudzviti.
Vamudzviti. Mudzviti, muri kufona muri kupiwa mudzviti?
Lala panzi.
Lala panzi. Saka tichangoti mukataura neni neshona bva tataura futi nechindebeleka.
Hapana problem.
Ndio vatinodavo. Titaurireiwo zviri mupfungwa menyu tinzwa.
Pamusoro peChristmas.
Gadziriro dziri kungoitwawo dzekhisimusi idzo vari kupinda kubva kunze kwenyika nemi vari munyika zvamungataurawo.
Tinotoyambira vari kubva kunze kwenyika nokuti nyika yedu haisisina kufanana nezvayanga yakaita kudhara. Nyika yedu yanga ichiti kana ukasvika muno munofara usina marobhari usina chii. Pari zvino manje zvasiyana zvokuti vakabva vachiva nemari dzavo vasina kunyatsokuzvichengetedza. Pane vanhu vaakushandiswa vangava vehurumende, vamwe vacho vanenge vachitori vanhu vanenge vatori nemabasa ehurumende asi ichizokwanisa kurobha vamwe vanhu.
Mongoda ngodaro nezvimwe chete nechindebele Chris.
Ye ungasitela mnumzana.
Chindevere chakubhamba manje.
Haiwa kana chakabhamba tinotenda, tinongobedurirana icho chishona chamataura ichozvi.
Zvakanaka.
Thank you so much. That's our caller from Lala Panzi. Vati vanonzi mukoma vamudzviti vari kulala panzi vari kuti ivo vari kupa yambiro zvisaro zveZimbabwe zviri kubva kunze kwenyika kuti aiwa nyika yapanduka yashanduka. Kare munhu waigona kuti uine mari yako unozvidyira mari yako uchionekwa kunzi aiwa vari kudya mari yavavo, asi iye zvino munogona kuti uine mari yako unotourayirwa mari yako iyoyo. Is warning those from the diaspora to be careful when they are spending their money, to be wary of those other eyes prying on them. Hanzi vanhu vaakubirwa, there are too much robbers and thieves, so you have to be very careful, Chris.
Yes, Jonga, let's wish again our listeners and watchers Merry Christmas.
Tinave Studio 7, Navatu Fakseri Jeremiah.
Hello, Chris Gandhi.
Nami Uchange Hile Mtana.
That's it for tonight, Jonga. I see you are now enjoying that music.
Yes, that out of Tamba and you are saying this.
Unfortunately, no extra time.
Extra time.
That's it for tonight. My name is Chris Gande and would like to thank our guest, Dennis Juru of the International Cross Border Traders Association from South Africa, and Miss Beatrice Matutu of Zim Imbokoto. And my name is Chris Gande. Let's meet again next time soon.
And I'm Jonga Kandemiri, wishing you a very, very prosperous Christmas and New Year.